Mukuru anona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe Council of Churches ZCC, Reverend Abel Joseph Waziwei veAnglican Church, vanoti veruzhinji munyika vafanirwe kukora moyo nekusavapo kwemitemo inodiwa nevanhu kuti sarudzo dziitwe mujekerere. Reverend Waziwei vanoti sarudzo dzinofanirwa kuitwa murunyararo.
Zimbabwe Council of Churches kumanika ndakapisa documents kumanika neEcumenical Election Covenant where matokutaura zvishuviro zvedu toda maelections akaita sei kuvanhu vakasiyana siyana munyika yeZimbabwe, vangava maChristians, macitizens, mapolitical parties, maaspiring candidates, Zimbabwe Electoral Commission, media and the Judicial Courts of Law. Tine zvishuviro zvedu zvatinazvo kuti sarudzo dzakachena hadzina zvinozotinetsa mangwana. Vanhu ngaende nehuwandu hwavo vanovhota musarudzo dziri kuteera.
ZCC inoti inoda kuti kumatare anotonga nyaya kana zvichemo zvine chekuita nesarudzo atonge nyaya idzi nekukurumidza uye kuranga zvakaomarara vose vanoita zvemhirizhonga. Sangano iri rinotiwo rinotarisira zvakare kuti vatori venhau vaite basa ravo pasina kumbunyikidzwa uye vachiburisa nhau dzechokwadi uye kupa mikana yakaenzana kumapato ari kukwidza musarudzo. Nhengo yeCatholic Commission for Justice and Peace, amai Shini Mukocheya, vanoti vechidiki vanofanirwa kusiya tsika yekushandiswa nevemapato ezvematongerwo enyika mukuita mhirizhonga kana vapiwa zvinodhaka. Vanotiwo madzimai anofanirwa kuramba kushandiswa panguva yesarudzo.
It doesn't mean to pinda matongero enyika vakuita kuti wa politician or whatever, because kazhinji matambudziko anowanika mumisha kana nyika isina kugadzikana, tisu tinevana, because tisu tinevana, tisu tinomisa misha. Saka tirimo isusu vana mai, ngatikurudzire vana vedu kuti ngavaende kunoregister kuvhota, ngatikurudzire vana vedu kuita zvakanaka, ngatikurudzire vana vedu kuti vasashandiswe upi hwadoro waita sei, ngavazive chinangwa chake chaaruda kuti ari kuvhota, ari kunovhotera chii. Saka isusu vana mai, we are the key.
Mapato ezvematongerwo enyika ari kugadzirira kupinda musarudzo dzekutsvaga makanzura nhengo dzeparamende pamwe nemutungamiriri wenyika. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti kunyange hazvo munyika muine vanhu vakawanda vari kuda kukwikwidza chigaro chemutungamiriri wenyika, maziso evanhu akawanda akatarisa pavanhu vaviri vanoti mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamwe nemutungamiriri weMDC Alliance vaNelson Chamisa. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lloyd Moyo.